Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 31, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi dzechitatu kuchipatara cheAtridgeville chepirindava kachinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulokesheni iri kweAtridgeville.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi, kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMpelekezela Mpoko, Tsokotsela Mpoko, anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana nemakore 12 chibharo.
Vangapa kupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra. Ndopapapa vanga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anowakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mavhota geza mumashiromo angawaita mbiri yekuponda nekubhinya mwari.
Vechidiki vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuzeya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi, kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Izvi zvinotevera danho ratorwa nenhengo dzechikwata cheOperation Dudula, icho chiri kurwisa kuti zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvibude munyika iyi, rekuenderera mberi nekurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakiriniki zviri muJohannesburg nemuPretoria. Nhasi chikwata ichi changa chakamira pamikova yemakiriniki ari muJohannesburg anosanganisira Hillbrow Community Health Center. Chikwata cheOperation Dudula chakatanga kurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemuvhuro, apo chakavhara mukova wechipatara chikuru cheKalafong Provincial Tertiary Hospital chiri mudunhu reGauteng. Asi nhasi nhengo dzebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF dzinodzidzanga dziri pachipatara ichi dzichigarira veOperation Dudula ava kuti vasarambidza varwere kupinda muchipatara. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo, Dr. Poppy Ramatua, svondo rapera vakanyadzisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaive muchipatara vachiti vekunze vari kupedza mishonga nezvikwanisiro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana vamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Richard Moyo vano vechizvarwa cheZimbabwe chiri kutevera zviri kuitika muSouth Africa vari muJohannesburg.
Ya, nhau iyi inhau inorwadza zvikuru, inhau inosiririsa kuona zvinoitika mukati menyika ine South Africa. Tichiona Operation Dudula yangobata pose pose nepavasingakwani kuti vapinde. Tichiona vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi dzechitatu kuchipatara cheAtridgeville chepirindava kachinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulokesheni iri kweAtridgeville. Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinorwadza zvikuru, nokuti kana vanhu vachinge vachienda kuchipatara vanenge vachindorapwa, vamwe vanoenda vasingagoni kutaura nenzira dzakasiyana siyana zvirwara zvikuru. Saka kuona veDudula vachisvika kuzvipatara zvakafanana naizvozvo vachigarira vanhu vachibvunza kuti munobvepi, chinhu ichi chinhu chakaipa zvikuru, chinhu chisingagamuchiriki.
Zviri kukanganisa zvakadii vanobva kunze kweSouth Africa vari kusangana nematambudziko aya?
Izvi zvinokanganisa zvikuru zvizvarwa zvekunze zvose kunyanya zvekunyika kwedu yeZimbabwe, nokuti kana vanhu vachienda kundorapwa kuchipatara vachisangana dzoswa kudzimba zvinhu zvakafane zvizvi zvinokangarisa zvikuru zvinopesa zvaakita kuti neavo vacho vanopesera vachirapa vanhu vanopesera vasina hanya navanhu chiri chinhu chisingafadzi zvinhu zvinotambudza zvinorwadza zvikuru zvinoitika mukati menyika inei
mapurisa ari kuti nematanho iwayo ari kutorwa neoperation dhudhula
mapurisa anozama nepaanogona napo asi mapurisa nawo aakutokundikana kudzivirira zvizvarwa zvekunze kana kumisa vana venyika inei nekuti poga poga pavangofungaita zvinhu zvavanoita vanoita zvinhu zvokuparadza nokupisa saka mapurisa pachavo aasisina simba aasina chimwe chaanogona nokuti ivo vanhu vedhudhula mushure mokutaurika kwemashoko akataurikwa kuLimpopo kuna MEC vaya vakabva vatora advantage kuti ngatichifamba mukati mezvipatara zvakasiyana siyana kuona chipatara chakafanana necalifornia outrage view nechekusoweto saka zvinhu zvakafanana nezvinhu zvinoshungurudza zvinotambudza tichiona government yacho nayo pachayo aigoni kutsiura vanhu vayo government ndinoiona ndichishora zvikuru nokuti pachavo vari kutokundikana ivo
vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi richard moyo vari parunare mupretoria musouth africa makare nestudio 7 mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela mpoko sitokotsela mpoko anova zvakare muzvinabhizimusi azvipira kumapurisa ekuhillside mushure mekumbotiza kubva mukamba iyi nezuro mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 kuti vampoko vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mwana ane makore gumi nemaviri vampoko vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana uye vari kuramba mhosva iyi vachiti vavengi vavo mumabhizimusi ndo vari kuda kuvasungisa vari kupfungidzirwa kuti inhengo dzezanu pf vanonzi vaita mhirizhonga kuvatsomba munharaunda yemutasa central mudunhu remanicaland pavanonzi vavhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki iyo yanga ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji paurongwa hwekuda kudzoswa kwechirongwa chenational youth service frank chikore anotipa nyaya inotevera
imwe nhengo yekomiti iyi vatrevor sarwaka avanomirira mutasa central muparamende vaudza studio 7 vari kuvatsomba kwakare kuti musangano uyu hauna kuzoenderera mberi mushure memhirizhonga yavati yakonzerwa nevechidiki vebato rezanu pf
vanga pakupa mudzimai anonzi mildred muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra ndo pavapatanga kupopotwa neanonzi tendai samangano wakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw mashoko anga ataura kuti iwo magota gezai mumashure omu anga vaita mbiri yekuponda nekubhinya wani saka vamwe vezanu vese vachibatsirana natendai iyeye vabva vatanga kutokonzera zvokwezvo program svikira yatomira
vasari vakavati mapurisa anga achivachengetedza pamusangano uyu haana chaaita zvaita kuti musangano uyu utadze kufambira mberi
mapurisa nemasiya vanga varipo tinovaziva kana vakapfeka nyango hembe dzavo dzekumba vanga varipo havana chavaita kudzivirira bongozozo iri dai zvava zviri zvekuti vanhu vetriplec kana verimwe batso rinopikisa shai remapurisa rinotobuda vadai vatosunga vanhu ipa vatomhanyiswa kumastokisi vatozara vanhu vemaopposition asi apa mapurisa abva angonyangarika kuti vakomana avo vaite madiro saka purogiramu inozokwanisa kuenderera mberi zvokuti mukana watoshayikwa nevana vemuzimbabwe vanobva kumanicaland
mutauriri wezanu pf vachristopher mutsvangwa vati nyaya yemhirizhonga inonzi yaitika kuvatsomba iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo mutauriri wekomishoni inoona nezvekuregererana yenational peace and reconciliation commission vaobert gutu vati komishoni yavo ichashanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko remhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya
tagara tichishanda tiri muvanhu tichishanda nemapato ezvematongerwo enyika tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana yemadzimai emayouth yavarimi nezvimwe zvakadaro yevashandi nevashandirwi kuti tione kuti munyika mune runyararo saka tinokurudzira kunyanyanyanya kuna avo vezvematongerwo enyika panguva ino yatasvika yemacampaigns kuti kana vachikambeina vakambeina muchinyararo kana kuti murunyararo kana vachiita zvokukwikwidzana kutsvaga pawa yokutonga ngavazviite vachiziva kuti tose tiri vana vezimbabwe
vanoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa musanganore yeu Zimbabwe Trust kana kuti Advocates Officer vachapiwa naShechiriga vakurudzira dare reparamende kuti rishandise masimba aro kuedza kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika iyi.
Tanyorera dare reparamende tsamba kana kuti petition tichikumbira kuti paramende ishandise masimba aya ari pasection 119 yebundo remutemo kuti vadeedze nekubvunzurudza makomishoni akazvimiririra nehurumende maringe nekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo yatekeshera nyika yose uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu namadzishi ekumaruwa nezvematongerwo enyika.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati vanga vakabatikana kuti vataure nezvenyaya yegwaro reu Zimbabwe iri. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harizi kufara nemhirizhonga rinoti yakaitwa nenhengo dzezanu PF zvikuru sei kugokwe svendo rapera uko kwakarohwa vatori venhau nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF. Asi mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatapadzwa Mugwadi vanoti mapurisa anofanira kusunga vose vane chekuita nemhirizhonga iri kuitika munyika vashanda vasina divi ravakarerekera.
Musangano wezanu PF hauite mhirizhonga nemunhu. Musangano wezanu PF kana uchitsvaga rutsigiro unotsvaga rutsigiro nenzira dzine runyararo nenzira dzekukwezva vana veZimbabwe kuti vauye kumusangano wavo wezanu PF kwete mhirizhonga. Vatinoziva vanoita mhirizhonga ndeveTCC.
Mutungamiri webato reTCC vaNelson Chamisa vanoti zviri nani kuti United Nations itungamire sarudzo munyika musati madeuka ropa rakawanda asi vezanu PF vanoti veTCC ngavaende kumatare emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Rimwe sangano rinozviti Friends of Jobs Scholar Solidarity Trust riri kutsigira mumiriri weZengeza West ari mujeri reChikurubhi riri kushora bato rezanu PF richiite riri kushandisa matare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevatori venhau nhasi sachigaro weJobs Scholar Solidarity Trust vaMarvelous Kumalo vati vari kushushikana nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala vave nemazuva makumi manomwe nemasere vari mujeri kuChikurubhi.
Tikada kuverenga vanenge vachibva kubato rezanu PF tinogona kuisa zita ramai Priska Mpfumira, tinogona kuisa zita ravawadye jena. Tiri kuona ivo vai kwanisa kupiwa mukana toisawo zvakare nezita ramuzvare Henrietta Rushwari. Takaona vachipiwa mukana wekuti vaive nemhosva dzedzakasimba zvakanyanya dzavaipomerwa, asi vakapiwawo mukana wekuti vange vachitongwa vachibva kudzimba dzavo. Vawatizona vakatotorwa pasipoti yavo vakatokwanisa kusimuka vachiendawo kune mamwewo mabasa kunze kwenyika kuLondon. Saka zvese izvi ndo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitirwawo chero vanobvawo kumapoka ano kumapato anopikisa hurumende.
VaGodfrey Tsenengamu vanova mutungamiri webato rinopikisa reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vari pamusangano uyu vati kunyange zvazvo vasikala navaGodfrey Stole nevamwe vagari vekunyatsimwe vachibva kune rimwe bato havawirirani nekushungurudzwa kwevanhu.
Tinofungira kuti vatungamiri vedu munyika munomu vane ruoko pakukonzera kuti naJobs Scholar sezvo dziri nhengo dzemapato anopikisa varambe vari muhusungwa senzira yekuvapfidzisa uye kutyitidzira vamwe kuti vasange vachibuda pachena kutaura nekutsoropodza panenge pachikanganiswa.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndiva Jacob Ngarivhume mutungamiri weTransform Zimbabwe vati kodzero yemunhu wese kubvisa mari yechibatiso otongwa achibva kumba.
Saka kunyimwa kwavo kodzero iyoyo ndokwatiri kuramba tichiti judiciary iri kuita zvinhu zvisiri pamutemo, iri kushanda nestate kushungurudza vasikala.
Izvi zvatsinhirwa navaJim Kunaka avo vaimbova nhengo yezanu PF.
Why mutemo wacho usiri kushandiswa zvichienderana nekuti tose tiri maZimbabwe? Why mutemo uyu urugumbo nakira diviri mwechete ini ndino imba kuti mutemo urumangu chibata to
imwe nengo ye ZANPF vasi Beth Musengezi vati wos
nisi za utazgoreva gara mchitorongu mchisundiru wa mosa yegu yegu nyepa
mutauririwe sanga norinoru ila kodzero dzevanhu munyika recrisis in Zimbabwe coalition va Obed Masaraure vati munyika munarusu nunguko asi momoeve chidiki mbato ZANPF vataura ikandishaya vashoropodza musangano waitwa
kana ZANPF ichita kuti vanhu vasapiwe mabheyo kose ikotendai kuti ari panze haana kupiwa bheyo sadzai maere haana kupiwa bheyo dineti kareni konya haana kupiwa bheyo tabhita kumano haana kupiwa bheyo makomborero harusirisha haana kupiwa bheyo uye ivo kana vaine pfungwa dzekufungidzira kuti munhu uyu anofanira kupiwa bheyo zviri pamutemo ko chinowanetsa chiko ngavangoenda kudaredzi mhosva vanoita magweta
vasikala nevamwe vagari vekunyatsime gumi nevashanu kusanganisira mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vagodfrey stole vakasungwa muna chivabvu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirishonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo retriplec muzvare moblessing alley ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Vachitaura nevatore venhaumbula vayone zuro mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanoti nhaurirano pakati pevanhu vose munyika kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika ndidzo chete dzinobatsira kuti matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nenyika anosanganisira kuondomoka kwehupfumi apere kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
Vamonzora vakatiwo mhirizhonga kushungurudzwa nekusungwa kwevamwe anopikisa vakadai saJob Scholar nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change pamwewo nekusungwa kana kurohwa kwevatapi venhau zvinoratidza kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika Vakati nyika ine nhoroondo yekugadzirisa matambudziko akadai kusanganisira kupokana munyaya dzezvematongerwo enyika nekuita nhaurirano vachiti ndidzo chete dzingapedza matambudziko aya.
Zvinhu zvedu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Vana veZimbabwe havasi kugara zvakanaka. Hakuna mabasa, urombo hwanyanya, mari yedu haichatenga. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuti zvinhu zvinake muZimbabwe muno. Vanhu vanofanira kugara pasi wezvematongerwo enyika vese, ingava ZANU, ingava MDC, ingapari Ripibato, tinofana kugadzirisa zvakanakira vana veZimbabwe. Vatsvangirai vakazviita gore riya navamugabe nevamwe vavo zvinhu zvikaita zvakanaka muZimbabwe.
Vamonzora vakatiwo makakatanwa pane zvinobuda musarudzo acharamba aripo kana mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa. Vakatiwo kunyange azviboka reZimbabwe Electoral Commission rine makomishina anogona kuva asina divi raakarerekera, hurumende inopindira mumashandiro eZEC nekuve nevashandi veboka iri vanorerekera kudivi rehurumende. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weZEC, Commissioner Jasper Mangwana, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Pamaonero ekuti nhaurirano dzinogona kuita kuti bato riri kutonga reZANU-PF rirambe richitungamira hurumende, vamonzora vakati kuti veruzhinji varambe vachitambura pasina nhaurirano kunotogona kupa bato iri masimba akawanda. Vamonzora vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe yenyaya dzinofanirwa kugadziriswa zvechokwadi kwete kuti hurumende ingogumira pakutaura chete.
Isu tinotsigira zvikuru kuti nyaya yegukura hundi ngaigadziriswe nokuti vanhu vakaurayiwa mazviro kwazvo panguva iyoyo vachiurayiwa pamwe pacho nenyaya yekuti munhu werudzi rwakati otourayiwa paya vamwe vanga vari madzimai anga akazvitakura achinzwa wakatakura dissident saka panodiwa kuti compensation yacho ngaichibhadharwa ka yobhadharwa kumhuri dzevafi vaya vakaurayiwa kana paine vakakuwadzwa hopiwa compensation yavo
asi vachipindura nhengo yeboka recentral committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vati hurumende yava Emerson Mnangagwa yaita zvakawanda zvinoita kuti upfumi hugadzikane
varogaradio vachitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo kureva kuti isu vana veZimbabwe tose tine mukana kana kuti titori nekodzero rekuti tive tichionekwa tichivaka nyika yedu manje tinozonetsa kuno kwatiri ndechekuti kune ava vanopikisa vanoti ivo kana vaziva havadi kupfuma izvozvo votanga kudira jeje kuvhunisa.
Mutauriri webato reCCC muBulawayo vaswitha Nchirodza vati bato ravo rinokoshesa kuti matambudziko ose akatarisana neveruzhinji apere.
Isu sebato reCitizens Coalition for Change tagara tichikurudzira hurukuru nemapoka akaita seUnited Nations, African Union neSouthern African Development Community inozikana nezvare kuti SADC. Tichiita kuti tirerutsire vanhu munyika medu upenyu hwaoma kudai. Isu tinoziva chaizvo kuti vamunzura havarevesi mune zvavari kutaura munhu anoda kuti bato ravo riite chigamba muhurumende yavamunangagwa. Saka isu hatiwirirani nazvo izvozvo. Isu tinoda kuti tirerutsire vana veZimbabwe tivabudise mumadhaka atapinzwa neZANU-PF.
Pave nenguva paine kurudziro yekuti pave nenhaurirano munyika kunyanya pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vamwe vakuru vakuru vemakereke vachikurudzira, asi panoba paine makakanwa anosanganisira nhaurirano iyi nokuti uye kudzinofanirwa kubudisa chii. Hurumende inongoti vanoda nhaurirano vabatane nePoland. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon neCongo Brazzaville dzatenderana kugadzirisa makakatanwa pamiganhu yenyika iyi angave nemakore zana senzira yekupedza kurwisana pakati penyika mbiri idzi, zvikuru panyaya yemasango nemhuka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kushora vebato remaRepublicans nekwavanoti kutyisidzira matikiti vaFBI ari kuferefeta nyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatora mamwe mapepa ezvekuchengetedzwa kwenyika avaidzafanira kutora pavakasiya basa mushure mekukundwa musarudzo. Nengo dzeparamende mbiri dzinobva kubato reZANU-PF dziri muSouth Africa kumisangano yePan-African Parliament, uko dzakatora mukana uyu kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvatarisana nedambudziko rekupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits mukupera kwegore rino. Nengo mbiri idzi vapupura itogarepi vanomirira Gutu South uye vari mukokeri wenengo dzeZANU-PF mudare reparamende, pamwe naAmai Stars Mate vanomirira Nkai South, dzakavimbisa zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvakasununguka kudzoka kumusha kana zvakakundikana kuzadzisa zviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa zvisinei nemamiriro azvo mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa ruchinzi rwakaenda kunotsvaga maforo manyoro, vamwe vanoti vari munyika iyi mushure mekunge vatiza kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF, izvo zvinogona kuita kuti vamwe varambe vari munyika iyi kunyange vasisina magwaro anovabvumidza kugaramo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navatogarepi kuti tinzwe nezverwendo rwavo uye zvakabuda mumusangano wavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe zvavakasangana nazvo.
Vana veZimbabwe zvizvarwa zvedu zviri muno muSouth Africa zvinoziva kuti pagore kanokwana kana ma-members of parliament eZimbabwe anouyawo kuPan-African Parliament iyo inoitirwa muSouth Africa, ndimo mune city yacho. Saka vazhinji vakanzwa kuti tiri kuno, ivo vakatitsvaka vachidawo kutiudza madambudziko avo nokunzwisisa kuti hurumende inofungei pamusoro pemadambudziko avari kusangana nawo uye pane zvangaitwa here kuti vabatsirike kuti vauye kumusha. Saka savatungamiriri vavanhu takagara pasi tikati regai tinzwe kuti vana veZimbabwe vari kuchema nei uye vanoda chii kubva kuhurumende yavo, kana kuti isu samamembers of parliament tingasimudza here zvavanenge vatiudza kuenda nazvo kumusha kundoudza utungamiriri hwenyika kuti vana venyu vari kuSouth Africa nezviri kutaurwa zvemapemiti ari kuexpire navaya vakauyawo zvisiri pamutemo zvichemo zvavo ndezvizvi, toita sei senyika kuti tivabatsire.
Saka imi zvizvi zvamakavimbisa vana veZimbabwe vamakasangana navo ivava,
Hurumende yedu inirugita urongwa wakasiana siana. Wakawanda ukusumudzira ekonomi yedu magare ya vanhu. Kuwa kwa kwemisha inogara vanhu munga wa madoroba kana kumisha kwa tinubwa. Saka takakurudzira vazhinji ava kuti kana vanhu vati havachatidi kumusha kwavo isu ngatitsvake nzira yokuti tiunganidze izvo zvishoma zvatakawana titakure zvose noruzivo rwatakawana kuno tiende nazvo kumusha tonosvika toti kuhurumende pandaa ndiri joni uku ndichishanda izvi ndo zvandinogona izvi ndo zvandingaitawo pane maprograms ari kuitwa nehurumende ini ndingakwana apa ndingakwana apa kana zvaonekwa uchikwana pamaprograms iwayo wana kubatsiro ivowo vari kuuya ava vane pfungwawo dzavo savanhu pavanofunga kuti kana vauya kumusha vangabetserwa sei nokuti vazhinji vavo havana kubuda mumwenaka havana kana kubuda mubako vakabva mukumusha munhu ngaaende kumusha kwake asi asvika kumusha kwake local leadership maMP ariko makansela ariko hurumende ine mapazi akasiyana siyana ari kubetsera kupundutsa vanhu veZimbabwe.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakabva kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vachitiza zvematongerwo enyika, vamwe zveupfumi. Munoona here vachizozvipira kudzokera kumusha? Tichiona kuti matambudziko iwaya haasati agadziriswa.
Jonga maonero angu ndeyekuti vazhinji vari kuuya uye vanoda kuuya. Vazhinji vaneta nokubatwa zvakaipa kwavanoita nevamwe vagari. Muno muSouth Africa vanovarova vachivatukirira vachidini vazhinji vaakuona kuti kumusha kwakakosha kudarika kunyika isiriyo kwako. Saka ndiri kuona vazhinji vaine shuviro yokuuya zvikuru vaiti vanoda kuenda munzvimbo idzodzi vachinotsvaka yatingati magreener pastures.
Avanga vari nhengo yeZANU PF vachimirira Gutu South muparamende, vari zvakare mukokeri wenhengo dzeZANU PF muparamende, vapupurai togarepi, vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Munhau dzemitambo. Australia yakunda Zimbabwe nemawikets mazere mumutambo wechipiri pamitambo yemazuva matatu kana kuti one day internationals. Australia yakunda mumitambo miviri yekutanga zvichireva kuti Zimbabwe haichina mukana wekudzora kunyange ikakunda pane wekupedzisira nemugovera. Tombotarisa US Open Tennis. Mutambi ane mukurumbira Serena Williams ari kutarisirwa kutamba mutambo wake wechipiri nhasi naAnette Kondavit makwikwe US Open Second Round kuNew York. Serena anoti ave kumira kutamba mutambo uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa, umo zvizvarwa zvenyika iyi zvaramba zvakamira nerekuti zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvibude munyika iyi vachizvipomera mhosva yekuvatorera mabasa uye kutengesa zvinodhaka pamwe nekuba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wevai vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela mupoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo. Vechidiki veZANU PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuzeya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Tambatashuka kumagume chironga chelucha nasi. Anukuni kaine mfaro sema zuwa use. Ndini jonga kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndukusi ya mina. Geina Gumedi Saidi.
Soko izika tisenda bagu VOA Njebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 Ncwabakazi 2022 ngugeno Gumede Saidi endabeni zethu zalamhlanje.
Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe thina sebethiwa ngamakhosi gabalaqala kodwa bona sebe sevile kudala.
Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala, abangabangane bommeli weChidungwiza West edalela eParliament osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi, bathe zombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe.
Kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani, ngoba abantu bonke ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndlovu usekhuthaze izizalwane zakwe-South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupho isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Abazibiza ngokuthi Friends of Job's Color, abangabangane bommeli weChidungwiza West edalela eParliament owebandla eliphikisayo eleCitizens for Coalition Change CCC osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi, bathi ezombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kukaSikhala ngoba bengasiboni isizathu sokuthi alelwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Umlondisi umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni abe Friends of Job Sikhala abawenze lentathe lezindaba namhlanje eHarare beCity, bakhathazekile ngokuvalelwa kukaSikhala inyanga eziphezu kwezimbili engakathonisiswa. Abakade bekulumhlangano lentathe lezindaba babalisa umnumzana Marvelous Khumalo owake waba ngummeli weSt Mary's, Jim Kunaka owaye kuZANU-PF, uJacob Ngarivume weTransform Zimbabwe, uGodwin Tsengamu okhokela ibandla leSees loSibethi Msengezi ilunga leZANU-PF elaxotshwayo kunyanga ezisanda kwedlula. UMarvelous Khumalo utshele intatheli izindaba ukuba indlela udaba lukaSikhala luphethwe ngayo iyabadanisa.
Thina njenga Friends of Job's Color Solidarity Trust sesibone ukuthi sike sanika uhulumende ithuba la lejudiciary ithuba lokuthi bayenze izinto zabo kakuhle, kodwa sesibona angazathi abanye bethu sebedliwa yisikhathi bephakathi. Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe thina sebethiwa ngamakhosi gabalaqala kodwa bona sebe sevile kudala. So yikho lokho esikutshoyo thina ukuthi sokuthethe isikhathi esiningi abanye bethu bephakathi. So singacela sibonisa ukuthi hayi ngababanjwe njengabanye baphiwe labo ibail basuke ezindlini zabo bebuya kumakhosi indaba yabo isiya phambili. Yikho esikutshoyo.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Godfrey Tsengamu okhokela ebandla leSees owake waba isiphathamandla seZANU-PF.
Yeah, I strongly feel that the CCC leadership has let down Job Scala and Honorable Stoli.
Ukubona kwethu sibona ingathi ibandla le-CCC sebeyekele kakhulu uScala ephakathi ejele. Kasiboni ukuthi ngabe nguChamisa owabotshwayo, ngabe bathatha isikhathi esingaka bengakenzi lutho. Sibona ingani ngabe benza okuningi ngabe nguChamisa owayebotshiwe. Ukutsho uthene ngamo. Kodwa umnumzana Divine Ncube, umsekeli we-ZANU-PF, uthi kumele kulandelwe umthetho, hathi imibono yabangane bakaSikhala.
So lokhu njalo bakukhulumela ukuze bezame ukuvala laba abanika imali ukuthi bethi hayi sizamile ukukhipha iZANU-PF, kodwa kuyala injalo kuyindlela nje eyokujustify imali abazinikwayo from abandle kwamazwe. Kodwa thina njengebandla labantu sithi hayi abantu benganginaki into ezinje.
USikhala uselenyanga eziphezu kwezimbili selokhu wabotshwayo esithi sayicala lokutshotshozela uDlakela endaweni yaseNyathini esithungwiza ngemva kokubulawa ngocuku kwelunga lebandla le-CCC uNkosikazi Mo Blessing Ali. Kodwa amagqoda akhe bathi uSikhala kalani loDlakela olwenzakala eNyathini esithi wayemela u-Ali emthethwandaba, njalo ibandla le-ZANU-PF leza ubuhlungu ngesibindi sakhe. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe njengoba zingazikhethelanga ukuba kulelo lizwe. Inkuthazo kaMoyo iza ngesikhathi kuqiniswa imizamo yokuxotsha abokuza kwele South Africa osokufike kubanga elethusayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kamnumzana Moyo iza ngesikhathi lapho abantu bokuza sebethwaliswe amagabhavuzayo kwele South Africa. Izalwanza kwele South Africa ezithi abaphume baphele.
Isicelo sethu ukuthi hayi sithi kuma South Africans mayuyu vele lisigcinile okwesikhathi eside, ngoba kungase South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani, ngoba abantu bonke bakomthwakazi ngomuzi ngomuzi uzathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa seliphilela evalweni ngemva kwamazwi awethusayo omkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton Mackenzie.
We shall go house for house. We shall do citizens' arrest. We shall remove them from this country.
Ngakolunye uhlangothi, izalwane zakwele South Africa zivimbile esangweni lesibhedlela seKalafong ePretoria, lapho ezalisa ukungena khona iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe. Esinye isizalwane sakwele South Africa esingazivezanga igama esithumele izwi laso ehlelweni lokuxhumana olweWhatsApp sithi kufanele kukhandwe icebo lokuthi bonke abantu bokuza abangena ezibhedlela babulawe ngabongi.
Injovo iCovid usesekhona. Nina bafakeni iCovid lena ivaccine lelethe upresident wabo. Bafakeni ivaccine nina neba vaccinate. Makuthiwa kubalwa ama-dry clean ama-laundry nibale bona.
Izolo ePhalamende amabandla aphikisayo abethwalise nzima umongameli Cyril Ramaphosa esithi wenzani ngenkulumo ezethulwa ngumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya, ogatsha lwezamapholisa kanye lophethe ezempilakahle esabelweni seLimpompo okusobala ukuthi baphendla umlilo we-xenophobia. Umongameli Ramaphosa uthe lokhu akusiloqiniso. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uPhelekezela Mphoko ubotshiwe esetheswa icala lokudlwengula ingane leminyaka elitshumi lambili, 12. USiqokoqela Mphoko usevalelwe emapholiseni eHillside kobulawayo njalo uzamiswa phambi komthethandaba kwakobulawayo kusasa.
USiqokoqela Mphoko ubeke wabaleka emapholiseni izolo ntambama, kodwa namhlanje uzinikele wahle wavalelwa. Umphoko uchaza ngokubotshwa kwakhe.
Yesterday, I ran away from the police station because I felt that there was no fairness in my case. I felt that things were not unproportional, and I felt that there was a hand behind it that was not government. I'm asking for your prayers. I thank you for your love and understanding. Thank you.
Unkosikazi iGugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqoqoqela, ubika ngalingane okuthiwa idlongolongo umkakhe.
Nasemgcinela umamakhe wangifonela wangicela, wathi ngicela ungikhangelele umntwana because lapha khona i-environment ayikho right. Nathi mina ngilamandla ngizacela ubaba. Ngumntana oyinkazana, at least umntana ethiwa yinkazana yabelosini. Singazi ukuthi kanti sesizishaya inkinga. Namhla sokuthiwa umntwana umotshiwe, yet thina besimphethe njengomntwana endlini and engasweli lutho, sizama ukuthi
uya phambili unkosikazi Mphoko esithi badidike ingqondo ngokubotshwa komkakhe.
Ezinto ezingayenzakala that we don't know, ngoba akunanto ecacayo. Kuthiwe i-medical report yomntwana lo okhulunywa ngayo isiphumile, kodwa kathe sasingazela lutho. So it's like I'm in the dark and I don't know what is happening.
Kusasa kuyiwa ekhoti, bathini kahle kahle?
Bathi ikhoti yeza finalize kusasa after they look at medical report.
Intombazana le okuthiwa idlongolwe iqale ukuhlala lemuli yakomphoko ngomabasa lonyaka. Isikhulumi samapholisa eZimbabwe, national spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyathi, uthi liqiniso umphoko ubotshiwe.
Indaba esinayo umphoko is facing ama-rape allegations. Imbiko eminingi lizayithola iphuma ku-court allegations ukuthi yena urape omunye unkazana, omunye umntwana on several occasions.
Umntuzana Mphoko namhlanje ulele esitokisini njalo uzamiswa phambi kukamantshi kobulawayo kusasa ekuseni. Ngibe neStudio 7 ngikobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende eZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. IZupco yazise namhla ukuthi kusukela kusasa abagada amabhasi ayo behamba umango phakathi kwekhilomitha elilodwa kusiya kwangamashumi amabili 20 kilometers bazahlawula $300 eZimbabwe, Zimbabwe dollars $300. Abagada amakhombi asebenza ephansi kweZupco bona sebezahlawula $400, Zimbabwe dollars, umango ongamakhilomitha asuka kwelilodwa kusiya kwangamashumi amabili 20 kilometers, yona ekhwele isuka ku-220 Zimbabwe dollars. Imichova ezimeleyo yona ayikakhwezi imbadalo. UNtungamile Nkomo uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, yena othi iZupco isifake abantu ebunzimeni obukhulu.
Esikunanzelelayo njengabahlali bakoBulawayo ukuthi uZupco ngendlela angena ngayo kayitshengiwo abeseza ngayo, ngoba ekufikeni kwakho uZupco wayesithembisa abantu ukuthi kuzaba yindlela yokuhambisa elula, indlela yokuhambisa ezakwenza ukuthi abantu ezikhwameni zabo bahlale belokunye abangakusebenzisa in terms of imali. Bese sikubona kathesi ukuthi uZupco usekhwenza okwedlula i-inflation ngendlela ekhwela ngayo nezinye indlela sengaba yi-driver ye-inflation, because esikunanzelelayo kakhulu amafeza abelimbala lalawa amakhombi esasithi adula. So kakusela mehluko ngezinye indlela uncedo lwakwiZupco kasekho ebantwini. Abantu bayakhala, bakhala ngokuthi nxa uZupco ekhweza kakhwezi ngemali encane aenza la makhombi la abanikazi kugcina ukadabhi kubadlula idabhi. So kulukela ke kuphezu ukuthi abantu balahle ithemba xa becabanga uZupco owakudala uzetofila lo uZupco khona osebenzisa izimota zakayo. Amafitshane-ke uZupco lolukhona akashiyananga lama-private players lawa khona, ngoba intengo yakhe useyichazise yathi
Inhlawulo yezubuko ngamadola emelika siyabona ukuthi isukela ku 50 cents isiya ku $1 bekuvele kubhadalwa yini ngamadola emelika kumbe into enjalo
bekumukela imali yonke nje esebenzisweni ngaba ngamarandi ngaba ngamadola kakhulu bekumukela ngabe yizidola kodwa bekhonoko into engabo ayinanzela kayikho ndawoni ngixaxadanisa la makhobi la amanye mpela ezimoto ezizibheleyo abanye baye bethatha imali efananayo ukusuka edorobheni berawundi amalongkibo kodwa kuzuku yagabanisa 30-20 kilometers le mali yakhona ngama-US dollars 50 cents kanti kubesokufitile amakhobi abe yi-75 cents kubesokufitile more than 21 kilometers kuya phezulu sesiyada ko-75 cents kuya kudola kuya ngokuthi umuntu uqatana okunganani khonokhana lekho kuzakwamela ukuthi laba bemthova kathi bezele befisa ukuthi umthova kube yidola sebeza ukhrezie kudola na uthi awuzukhe seku 50 cents ibhasi ukuthi ikhombeke ku-75 cents bona bangabe besasala belindele ukuthi balinganini.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Abezubukho bebengadobhi incingo zabo. Umkhokeli webandla le-Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora usole kakhulu udlakela olusezweni olubangelwa ngabaphatheke kwezombusazwe kanye lokuhlukuluzwa kwabamandla aphikisayo lentatheli izindaba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo izolo ntambama e-Media Center, uMonzora uphinde wasola umthetho owe-Private Voluntary Organization Bill esithi imithetho enje ayiphathisi ekuthuthukiseni inhlala kahle kaZulu.
PVO bill does not advance our democracy and we don't agree to it. The violence on the media is the violence on anyone is wrong in our society and we should not condone it. Violence on the media is a serious blow on a serious affront on the freedom of expression and the right to inform people and the freedom of the Zimbabweans to impart their ideas and so on, freedom of conscience and so on. So we cannot accept this in a democracy and we must speak with one voice that the journalists must be allowed to do their work without fear or favor.
Umthetho obunjwa we-PVO unxele usibuyisela emuva kwezentuthuko njalo asivumelani lawo ukuthi udlakela sehlangana lalo nokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba nokwephula amalungelo oluntu okulihlazo njalo kusibaka phansi kwamehlo omhlaba okuzadala ukuba kuxotshe ama-investors.
Ilunga le-Politburo kubandla elibusayo le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uvumelane loMonzora ethi udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu akwakhi sizwe.
Udlakela noma lumi ngaluphi uhlobo kumbe lubuya ngayiphi indlela kuyinto embi kakhulu okungamelanga ikhwabithwe ngabantu. Udlakela luhlupho ngokuthi luza noma kubani. Ngakho ke umuntu ongakhwabithi udlakela uyayikhwabitha isithi esibi esingabuya futhi siginye abantwana bakhe ngenye indlela or ngenye ilanga engabhekele. Ngakho akula muntu okumele avumelane lodlakela imali usenzakala whether against kumbe sithi endaweni abobona nganta kona wena ukhatshana lakho usuhlekelela ngakho.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza laye ngomunye osola udlakela oselubhahile ethi kudala ubuyanga ezweni.
Ukutshaya kwentatheli izindaba egogwe into esolwa ngumuntu wonke lathi kunje siyakusola ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona baletha inguquko, ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona bakhiphu umgabe esihlalweni besithi bazaletha okungcono. Into esisola kakhulu ngoba intatheli azimelanga mabandla. Intatheli zethu kumele zinike zithuba ukuthi ziyenze umsebenzi zingahlukuluzwanga.
Ngeviki edluleyo kube lodlakela enkabazwe ngesikhathi amabandla ezombusazwe ekhankasela ukhetho lwama-by-elections okushiye iningi lilimele ukuthi ebulilima izakhamizi zikhala ngokwethuselwa. Kunantatheli izindaba ezihlukuluzwe egogwe ngeviki edlule ezibalisa uTongai Mwenje, uToneyi Rutsito, uPelajiya Mpurwa loChelsea Mashaya Mombe. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni osekuvamile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHeal Zimbabwe Trust ithi kufanele uhulumende anqabele izehlakalo zodlakela ezinemethekayo elizweni kanye lokuhlukuluzwa kwenkokheli zomdabu ngoba kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Inhlanganiso le ithi kufanele kuguqulwe imithetho yokhetho njalo iParliamente kufanele ikhuthaze iNational Peace and Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Council kanye lohulumende ukuthi beqinise imizamo yokulondoloza ukuthula. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liyahlukuluzwa ngamalunga ezanu-PF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe nxa likhankasela ukhetho. Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo uMnumzana Thafazwa Mgwali ukuphikile lokho kungxoxo leStudio 7. Uthe amapholisa kufanele abophe labo ababangela odlakela kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla. Ukuhlaziya ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla owayemela iGwanda North edale lePhalamende.
EParliamente kulale okuthiwa i-whipping system. I-whipping system isebenza ngokuthi ibandla lalawo malungu eParliamente liyibona njani indaba eyabe iphambi kwalo. Khona okukhulunywa nguThafazwa Mgwali akukhulumayo yikho xathu okuzaphuma khona eParliamente. Singakhohlwa njalo ukuthi iZANU-PF esikwaziyo thina bane ukuthi yibo abanikazi bodlakela ilamalunga amaningi kakhulu edale lePhalamende. Bangazake baze bavume ukuthi hayi yithi kumbe amalunga eZANU-PF vele ngabalandaba lakho konke lokho okukhulunywayo bazadinga izinto eziningi basiphuna iziqinti baphulula amahlamvu indaba isale injalo ngoba vele bangazake baze bavume ngoba bayakwazi ukuthi yikho okubagcina besembusweni ukwenza njengakhona ukuba abakwenzayo baza kuphika bakwale lanxa bekwazi ukuthi liqiniso. Ye kuhle bahambise eParliamente ukwenze ukuthi izinto zicindezelwe phansi kodwa vele ambona ukuthi kuya kuya ngabo ngoba la eParliamente iziqalele yona izandla.
Uyavumelana lokukhulunywa yinhlanganiso le yini lokuthi kungaphazamisa ukhetho oluzayo? Kukanti liyakubona yini lakhona ngapho ezigabeni zeMandebeleni kusenzakala kumbe kwanje kwezinye izigaba zelizwe?
Baqinisile udlakela luyaqansa. Yebo, izigaba zingaya zingafanani ngokwanda kwalo lolo dlakela. Kodwa ke okusala yikuthi lugcwele. Siyabona ngapha ke eMandebeleni lanxa kungavamanga kangako kumbe okunye kuyenzakala kodwa kungaze kwaba semithweni omphakathi kumbe endlebeni zamahlabezu. Kodwa siyabona njengokhetho lolu esikhanelane lalo eBulilima West ngomgqibelo wonalo sesizwile ukuthi bakhona abantu beZANU-PF abahamba besiyakwethekelela abantu emizini yabo bebatshela bazaxotshwa esigabeni sona leso lanxa bengatshawa ngabantu ludlakela lona lolo ukutshela umuntu ukuthi uzasuka kuleyo ndawo ngobana engahambisani leZANU-PF. Yekwezinye indawo bekungathi usathule ngobana phela akula ama-by-elections. Sizabona ke ngomnyaka ozayo ukuthi kunjani. Kodwa ke ezigabeni lezi ezinye ikakhulu emashonaland, omashonaland central, kubo lezi ndawo zemashingo, kubo Chitungwiza, udlame siyaluzwa, siyalubona. Labashayayo njengalaba abashaywa eGokwe eMidlands ngeviki ephelileyo. EmaNdebeleni lungabe ngathi lulutshwane, kodwa sikwazi ukuthi laba abantu bezanu bathukuzeni emqubeni. Iqiniso yikuthi udlakela lukhona. Njalo kulutshwane okwenziwa nguhulumende ukuthi alwenqabeli babothe laba bantu. Nangulwana othiwa uMashayanyika wayesiluchamisa labatwabakhe labalandeli bakhe kumele babulawe. Lanamhlanje nje uyazihambela, ngakudlakela lolu lukhona. Njalo abaphezulu ngathi bayalukhuthaza ngabalandaba ukuthi kuyakonakala lokhetho lwakhona, ha kuyakuchitheka izithebo nyakutshela.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla oyemela iGwanda North edale lephalamende. Iqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngele Australia emdlalweni wesibili ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe khona le kwele Australia namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umuntu weqembu leZimbabwe kumidlalo ye One Day International kwele Australia kutsho ukuba sekuzamele lisebenzise umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier ukuze lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe One Day International ozaqhutshelwa kwele India ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uNation Gokwerera uthi iqembu leZimbabwe lingalaluka lingasafinyelelanga ukuyadlala kwele India ngomnyaka ozayo.
Umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier uzaqhutshelwa kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo, kodwa kuzaba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele ngoba kumncintiswano lowo ozadlalwa ngamazwe aqede esemsileni kudingakala amaqembu amabili kuphela. Njalo ungakhangela indlela abafana bethu abadlala ngayo abatshengisi ukuba benganqoba iningi lamazwe ayingxenye ye-International Cricket Council ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wicket ayi-9-2 liqembu le-Australia emdlalweni oqhutshelwe edolobheni le-Townsville khona le ngase-Australia. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Australia yilo eselinqobe kulo mncintiswano njengoba linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wicket 5 ngensonto edluleyo. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumisani Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lehluleke ukuphanga lijwayele isimo senkundla khona le kwele-Australia.
Namhlanje-ke kukhanya sobala ukuthi iqembu leZimbabwe liyastructure ukuthi-ke bachaye ibhorela le-bounce-ke ngoba khona ngale kwele-Australia basebenzisa ama-bouncy surfaces. Umqeqeshi uDave Uton ubekhale kakhulu ngokuthi abafana bayehluleka uku-adapt-a kuma-conditions zona lawana awe-Australia. Noma uShane Williams no-Raza Silvers ami-partnership kodwa kuyehluleke ngakodwa kungasenani bathola i-international exposure ithuba lokuthi labo bake badlale kuma-conditions zona lawo anzima.
Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina uhlobo lwe-One Day International uzadlalwa ngomgqibelo, kodwa impumela yawo usaphathisi kangako ngoba velele Australia selinqobe kumidlalo emibili. Njalo le miklomelo elitshumi elingayithola iqembu leZimbabwe nxa linganqoba kayisalikhuphuli engalaneni yemiklomelo kumncintiswano we 2020-2023 ICC Cricket World Cup Super League. Nyime le Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Good Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlukunyezwa kwezizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa kudlakela olulokho luqina nsuku zonke kulabe South Africa abasebexotsha ezibhedlela abokuza. Ngehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abazibiza ngokuthi Friends of Job's Colour, abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lephalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubhi bathi ezombusazwe zikhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe. umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.